Upenyu wevanhu wakawanda munyika unonzi uri kuramba uchioma nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva kuti ararame. Zimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi wapera wakubvumbi mari dzaidiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi dzakakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11% zvichienzaniswa nemari dzaidiwa mumwedzi wakurume. Sangano iri rakati munhu umwe chete aida mari yaiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvemadhora emunyika kana kuti 33,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti akwanise kuwana zvose zvaanoda kuti anzi haasi murombo. Munhu umwe chete anonzi aidawo mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 25,000 dollars kuti akwanise kuwana chikafu chinovaka muviri kana kuti 2,100 calories dzinodiwa pazuva tichitarisa mwedzi umwe chete wakubvumbi. Munyori mukuru wezctu vajafet Moyo vanoti mari dziri kutaurwa nezimstat idzi hadziwanikwe nemushandi zvichireva kuti anenge aine mhuri ine vanhu vashanu kana kudarika anotonyanya kuomerwa.
Mari idzodzo dziri kutaurwa hadziwaniki, vashoma vashandi vanozvitambira. Kune vanhu vanosvika vashanu pamhuri vachaona dambudziko hombe kuti vakwanise kurarama. Challenge iripo iyo zvino ndeyekuti hatigoni kuti munhu kuti akwanise kurarama anoda mari takatarisana nemari yemuno muZimbabwe. Nechikonzero chekuti mari yemuZimbabwe iri kuruza simba zuva nezuva.
Vamwe vanoti mitengo yezvinhu zvose kusanganisira kana mari dzekuripira pamatollgate dzakatokwira kuratidza kuti kurarama kwevanhu muZimbabwe kwaoma kumapoka ose eupenyu.
Taona mitengo yezvinhu kukwira kwayo mazuva apfuura. Hatiri kunzwa zvekare kuti kana matollgate acho atokwira, zvichireva kuti zvinhu zvakawanda chaizvo zvatinoshandisa zvinoshandisa motokari pakutransporta zvichatokwira zvekare.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira Zimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora, avanoti kukwira kwakaita mitengo yezvinhu mumwedzi wapera zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kwakaita kuti vashandi nevanhu vose zvavo vashaye zvikwanisiro muupenyu.
Nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekukwira kwakuita exchange rate yezim dollar to the US dollar yakuramba ichikwira every week parallel market, nekuti vazhinji vanozotengesa zvinhu vanozoshandisa rate iyoyo yeparallel market. Saka naizvozvo kukwira kunoita rate mitengo yezvinhu inogaramba ichikwirawo.
Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti pane dambudziko riri kukonzerwa nekushaya simba kwaita dhora remunyika, izvo zvave kuomera vakawanda munyika kuti vakwanise kubata dhora rekuamerica pazuva.
Saka tiri kuona kutoti nyika yedu kana kuti upfumi hwedu hwatoenda kumawere. Zvinoda kuti zvigadziriswe kuti vanhu vagone kurarama vachiwana zvokudya, zvekupfeka nezvokufambisa. Saka tiri kutoona kuti mari zhinji iri kutambirwa nevanhu iri less than 500 US dollars haikwaniri mhuri zhinji. Mhuri zhinji dzinotambura.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamoyo vanoti
nguva yapfuura position yezctu yange iri pachena kuti mari dzaitambirwa dzange dziri kuma 589. Mari idzodzo ndidzo chete mari dzinokwanisa kuva dzichiraramisa vanhu iri US dollar. Yemunomu hatigoni kuitaura kuti imari iyi nenyaya yekuti inochinja zuva nezuva.
Vachikohora vanotiwo hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, izvo zvavanoti zviri kukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Hurumende inoti zvayo iri kuziva kuti mushandi aomerwa neupenyu. Guru kwetaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachiti panofanirwa kutariswa zvakare miuru yevashandi nekukasika.